manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 13, 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vamwe vashandi vayo vave kusvibisa zita renyika nekupota vachinetsa mapazi eUnited Nations kuti vapiwe mukana wekuenda kuNew York kumisangano yakasiyana-siyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri wedzimwe nyika mukutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika yeKenya mutsva vaWilliam Ruto. Vadzidzi gumi nevana vekuUniversity of Zimbabwe vanosungwa nemapurisa vachiratidzira kukwidzwa kwemari yedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vacharamba vachienderera mberi nekuratidzira kunyangwe vamwe vavo gumi nevana vakasungwa nezuro vachinyunyuta nekuwedzerwa kwemari dzedzidzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vadzidzi gumi nevana vakasungwa nezura vasati vaudzwa mhosva yavari kupomerwa
havasati vachanjwa ofishali uye havasati vaendeswa kudare tishaziva usiku wanhasi kana mangwana makuseri kuti vanova vachanjwa nei uye vachaenda kudare nguva yemusvara mangwani
Vasaurombe vanoti pavadzidzi vakasungwa apa pane vamwe vakakuvara Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo mutungamiriri weStudent Representative Council yepaUZ vaAlan Chipoi vanoti mari iri kudiwa iyi ichasiya vana varombo vasingawani dzidzo
kumamisha ndopata takatokura tichirerwa vabereki vachirima mbambaira aya munoti masweet potatoes ndo akatidzidzisa ndo achiri kutotidzidzisa kusvika patiri panapa atingatarisiri kuti mubereki wedu ane paachatengesa masaga embambaira kuti zvizokwane kuti wakwanisa kutibhadhara fees iri kutaurwa izvozvo zvaapachena kuti isusu wana wevanotambudzika wana wevasina kwavanowana mari hatichakwanisa kuenda kuchikoro zvaakuita kondravhini zvipirwa zvesection 75 yekuti education should be accessible for
University of Zimbabwe yakakwidza mari dzechikoro izvo zvichasiya vaibhadhara mari shoma pachikoro ichi vobhadhara mari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvina kana kuti 340,000 kubva pazviuru makumi mashanu nezvishanu kana kuti 55,000 avo vanoda kuita zvidzidzo zvemasters vari kutarisirwa kubhadhara mari inodarika miriyoni yemadhora emuno munyori mukuru muSRC vamunashe Cuthbert Masiwa vatsigirwa vachitoongorora vakaita inoratidza kuti vadzidzi vazhinji vari pachikoro ichi vanobva kumhuri dzisingawani mari yakawanda
seSRC tiri kuti eidha vanodzikisa fees oro chikoro chinovhara sei tiri kutaura izvi because tinonzwisisa kuti vabereki vedu vari kumba havakwanisi kubhadhara fee yakawanda kudai vanobhadharwa mari negovernment vanobhadharwa mari shoma vapeanuts nzungu chaidzo so mari vanoiwana kupi
vamasiwa vatiwo vanoda kuti mapurisa asunungure vadzidzi vakasungwa
tiri kuda kuti polisi imake sure kuti yarelisa ende zvikunzi vana ava kuenda mukoti mangwana na quarter past 8 and we encourage my students ese my citizens to go and support.
Vadzidzi vanyorawo tsamba yenyunyuto iyo vanoti yasainwa nevadzidzi vanodarika zviuru zvishanu. Vati vachanosiya tsamba yenyunyuto iyi kuda reparamende kubazi rezvedzidzo yepamusoro pamwe nekuZimbabwe Human Rights Commission. Muzvare Eva Joy Chidindi webato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats vaudza Studio 7 kuti zvinokatyamadza kuti mari dzinodiwa nehurumende dzienderana nemari iri kutambiriswa veruzhinji.
Hurumende inofanira kunge ichitarisisa nekuongorora maschool fees aya ichiita take into consideration kukoshesawo kurarama kwevamwe vanhu nekodzero dzevanhu, because uku kunenge kwatova kubatirira nakwatova kubatirira kuvamwe vagari vemuZimbabwe hakuchazve kutarisa zvido zvevanhu.
Hatinawo kukwanisa kubata gurukoto rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira kana vakuru vepaUniversity of Zimbabwe, asi vachinyora padande mudande retwitter munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vasingakwanisi kubhadhara mari dzechikoro kumaUniversity kune zvirongwa zvakadai sekubhadhara mari padiki padiki pamwe nekupuwa zvikwereti. Vatiwo pane vari kuda kupinza zvematongerwo enyika munyaya dzekukudzwa kwemari dzechikoro, asi izvi zvarambwa nevamiriri vevadzidzi avo vati wazviiti kuti vanzi vabhadhare mari zvishoma nezvishoma nekuti yakawandisa. Zvimwe zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvakwidzawo mari zvakanyanya zvinosanganisira Masvingo Polytechnic iyo yakwidza mari dzenational certificate kubva pazviuru makumi maviri nezvina zvemadhora emuno 24,000 kuenda pazviuru zana nezvishanu 105,000. Kweru Polytechnic neLupane State University ndevamwewo zvakare vakwidza mari dzechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende inoti vamwe vashandi vayo vave kusvibisa zita renyika nekupota vachinetsa mapazi eUnited Nations vachikumbira kuti vapiwe mukana wekuenda kuNew York kumisangano yakasiyana-siyana. Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera ndemumwe akanyora tsamba kuvashandi mubazi ravo vachiti United Nations yenge yaudza muzinda weZimbabwe kuNew York kuti haisi kufara nezviri kuitwa nevashandi vehurumende yeZimbabwe zvekuvanetsa nekuda kudaidzwa kumisangano kuAmerica. United Nations inoti vamwe vacho vakapiwa mavhiza havapindi mumisangano yavanenge vafambira. Izviwo zvinonzi zviri kupedzawo mari yehurumende. Vabhasira vati tsika iyi inofanira kumiswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana mutevedzeri wavo vaDavid Musabayana kuti tinzwe divi rehurumende. Mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaAlbert Ranganai Chimbindi vanzi vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Zvatiri kuverenga izvi zvataurwa nomunyori mukuru vaBasera, chinhu chinonyadzisa kwazvo kuti vakuru vakuru kana kuti vashandi vakuru vehurumende vari kunyora vachipemha kuUnited Nations kuti vadamwe kumisangano yavasina kudamwa. Izvozvo zvinonyadzisa zvikuru sei. Sokutaura kwaita vaBasera, izvi zvinonyadzisa nyika. Kutaura kwavaita muchirungu hazvisi diplomatic.
Izvi zvinorevei vaMudzengi?
Kureva kuti hazvina manyadzi, kureva kuti hazvina chiremerera. Takatarisana pakudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika mudare guru reUnited Nations. Totarisavo zvavataura vaBasera kuti vamwe vacho ndo vanoti vadamwa kumisangano, havandopindi misangano yacho, vanopinda mumisangano vari mumhepo. Zvoreva kuti ko vanenge vaindireiko, vanenge voregerei kutoitiravo mumisangano yacho vari muno muZimbabwe, nokuti vanogona kungoitawo misangano yacho kuburikidza nemasaisai eindaneti zvavanozondoita vava ikoko kunze kwenyika. Saka zvakadai izvi hazvifadzi, zvinoratidza kuti nyika ine vashandi vamwe vane vumbimbi ndoga vanongoda zvavo ivo.
Izvi zvinotiratidzeiwo takatarisawo idzo mari dziri kutambiriswa vashandi vehurumende.
Zvinoitwa nevashandi vehurumende ava zvinoratidzavo kushamira kwakanaka kwezvinhu munyika. Vakomana vamukaona voita upenyu hwokupema ivo vari vakuru vehurumende kureva kuti munyika hamuna kumira zvakanaka. Nyika inofanira kuti igadziriswe kuitira kuti muno muZimbabwe tisawanikwa tichiva chinyadziso pakati pedzimwe nyika. Ndinotenda.
Nyanzvi munyadzo zvematengerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vashandi vehurumende vanoti vari kunetseka nekwavanoti kuratidza kusazvipira kwehurumende mukuzadzikisa chivimbiso chayo chekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mwedzi wapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa vashandi kuti mari dzavo dzichawedzerwa mwedzi uno kusanganisira dzavanopiwa nemadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vaNcube kana gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kubva nezuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Ichokwadi Blessing, kuti tanga takatarisira kuti hurumende inotiwedzera mari pano pana September. Izvi zvakataka kukurukurwa muna July patakasangana nemaministers tichivaudza kuti mari yedu yatiri kutambira inga isisatenge zvikuru sei ichinyanyisa kupera simba nekuda kweinflation. Vamutuli pamwe chete naminister of labour vakaita musangano nesu patakatura zvichemo zvedu izvozvo vakati vamutuli vakatipromisa kuti September uno tichazenge tichiwana mihoro iri nani kuti ndopavachaimprova salary yedu. Asi chatinoita ndechekuti mapay days akutosvika musangano hausati waitwa wekuti titaurirane. Nyaya idzi kungoti musangano chete hausati waitwa, asi taitarisira kuti August tichaita manegotiations nokuti hatitarisiri kuti tichangoya nehurumende zvinhu zvokuti tinofanira kungotambira tisina kumbotaurawo kuti apa dai madai apa dai maimprova makadai yatinoti nhaurirano.
Makamboenda here kuhurumende muchibvunzisisa kuti sei musangano uyu usina kuitwa?
Ndambotaura nemukuru anomirira hurumende mumanegotiations anove team leader anotungamirira team yemagovernment negotiators vari kuti vanga kuchiitwa maconsultations vanga vasati vapedza uye vakutarisa kuti hanzi meeting yacho ingangoitwa svondo rino. Asi chaakutinetsa ndechekuti zvino nyangwe vakauya nezvavacho zvavari kuproposa this week tichave nenguva here yekuti tinegosheke oro vari kungofunga kuti ivo marongero avo vakada kungoti zvavauya nazvo izvozvo tigongoti ndizvozvo saka titipai tidini hatitambire mari yamauya nayo.
Asi imi sevamiriri veshandi makambosangana here muchikurukura nyaya iyi?
Unions ese ari muhurumende vese pamwe chete vasangana nhasi under organization inonzi ZICOPS. Ipapo ndopavati vachitarisa nyaya iyi vaona zviri zvakakosha kuti vayeuchidzezve vanyorere vamuzvinamari vamutuli kuti ko munoyeuka here zvamakataura, ko tava papi, ko mari iye yamakatipromisa iri papi, uyezve musanganewo wawirirana kuti tiri kutarisira kuti patinozotambira mari mapejezi dasvika kunyanya patarwa kunyanya nezve vanotanga kutambira Friday vari varayiridzi nevamwe vachazotambira after varayiridzi vatambira kuti tese tiri kutotarisira salari yedu inenge yawedzerwa sekuvimbiswa kwatakaitwa. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvatakatomirira takanotarisa nemaziso matsvuku. Saka musangano waitwa hauna zvawanyanyisa kusunga kunze kwokuti tinyorere minista vamutuli tichivayeuchidza tichiti koseptembe uye zvaatosvika mapay days zvaasvika tinofamba sei. Uye musanganowozve wawirirana kuti Friday ikasvika pasina musangano waitwa wenhaurirano idzodzo tinozonyatsosangana tozoita zvisungo.
Asi muchiri makamira here pane zvamagara muchitaura kuti munenge muchida kuti mupiwo mari nemadhora ekuAmerica kana kuti madududza? Takambozwa hurumende ichiti dhora remuZimbabwe rinenge riri kuti dzikamei.
Isusu chatainyanyotarisira pamari yedu yatinotambira inyaya yeuremu hwemari. yatinoti valid. Isu kandi chida kutichangire mari inochengetedza valid. Saka naizvozvo tichitura isu kuna Minister of Finance takatura kwavari kuti aiwa tiwedzerewo US dollar. Nekuti taiona kuti dhora ngatichenyechengetedza huremu uye tichiri takamira ipapo ndozvatiri kutotarisira kuti zvichatsurwa nehurumende zvinenge inenge iri offer inenge ichizoimprova kuus dollar ndozvatakatarisira izvozvo nokuti mukatarisa muchatoona kutoti zvizhinji zvaakutotengeswa nemaus dollar iwayo.
Mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri wedzimwe nyika mukutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika yeKenya mutsva waWilliam Ruto. Vanhu vakawanda vanonzi vakuvara vachiedza kupinda munhandare makamuchitorerwa mhiko navaRuto, vamwe vachiti varohwa nemapurisa. VaRuto vakatora chigaro kubva kuna vaUhuru Kenyatta mushure mesarudzo dzakaitwa musi wa9 Nyamavhuvhu. Vakakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vaimbenge varamba kutambira zvakabuda musarudzo asi vakazobvuma mushure mekunge dare repamusorosoro rati sarudzo hadzina kubirirwa sezvavaitaura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya wewe Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndinoona zvakanaka zviri kuitika munyika yeKenya nekuti hakuna mhirizhongaba kana kuzorwisana kwakaitika. Kana pane kukakawadzana kana kusanzwisisana pamusoro pesarudzo, matare edzimhosva ndo ane ruramiro yekuti waongorore kuti nyaya yacho yakamira sei. Saka chinofadza ndechekuti hakuna kudeuka kweropa munyika yeKenya. Zvinotifadza izvozvo, vanhu wese vanenge vataura kana vanenge vakwikwidza vane maruramiro ekuzoendesa kumatare edzimhosva. Asi zvaitika kunyika yeKenya zviri kutifadza nekuti tiri kuona vanhu vasiri kurwisana aba munyika imomo, zvinoreva kuti upenyu huri kuenderera mberi zvakanaka.
Tinoona kuti vaRuto ndivo mutungamiri wechishanu kuwanikwa achitora chigaro ichi munyika chemutungamiri wenyika. Pari zvino tinoona vaEmerson Mnangagwa vaendawo pakugadzwa pavaRuto. Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe?
Zimbabwe inodzidza kuti kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka, uye zvinoreva kutiwo isusu sevanhu weAfrica, zvizvarwa zveAfrica, tinofanira kuva tishande tiri pamwe chete. Kana paita matambudziko ngatiaongororei tiri pamwe chete. Kana paita zvinofadza ngatifarei tiri pamwe chete sevanhu vanobva mudunhu rimwe chete kana vanobva mukontinenti imwe chete yeAfrica. Uye kutsigirana kunokosha zvekare, zvinopa kuti tifambe mberi sevanhu, kunyanyanya vanhu vatema vanobva mudunhu reAfrica.
Tinoona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya, uyezve tanga tiri kumboona kuti panga pane mhirizhonga yanga iri kuitika pakati pemapato ari munyika ezvematongerwo enyika. Pane here zvavangadzidze pane zvatiri kuona zviri kubuda kubva kuKenya?
Ndinoshuvira kuti Zimbabwe paichaenda kunosarudza mutungamiriri wenyika gore rinouya, zvinoitwa murunyararo, uye zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekunovhota ngazviende zvinovhota zvisarudze mutungamiriri wenyika wawanoda kuti afambise basa munyika yeZimbabwe. Mhirizhongenge ichiitika mumashure umu, ndinodaira kuti zvinopera zvinogadzirisika, vanhu wese vachipuwa kodzero dzavo dzekunovhota, nekuti ndo zvakapa kuti vanhu varwe kuenda vachida kunoti utongi hwakanga huriko hwaSmith hubve nekuti vanhu waida kukodzero yekuzovhota. Saka ndinowimba nekudaira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvine kodzero yekuvhota zvichabuda zvichienda kunosarudza mutungamiri wenyika waanoda kuti atifambise rebasa redu renyika pamberi zvakanaka.
Muzvinafundo Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University vari parunare kuwichita muno muAmerica naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wamambokadzi Elizabeth avakatonga kwemakore akawanda munhoroondo yenyika yeBritain uri munzira kuendeswa kuLondon manheru ano. Vanhu vanga vaswera nhasi vachionekana namambokadzi pakereke St. Giles Cathedral kuEdinburgh muScotland. Mwanasikana wavo mumwe chete, Princess Annie, ndiye aperekedza mutumbi uyu nendege. Mutumbi uchaendeswa kumuzinda weushe weBuckingham Palace usati waendeswa kuWestminster Hall uchitungamirirwa namambo Charles, uko uchange uri kwemazuva mana vanhu vachionekana navo. Mambokadzi vari kutarisirwa kuradzikwa musi wemuvhuro kuWestminster Abbey, kwakaradzikwa murume wavo Prince Philip vakashaya muna kubvumbi gore rapera. Uganda inonzi yakabhadhara mari yekutanga yayakanzi neInternational Court of Justice ibhadhare mushure mekunge mauto ayo apamba dzimwe nzvimbo dzemuDRC ndokuuraya mauto enyika iyi kuma1990. Uganda yabhadhara mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora kana kuti $65 million pamari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri nemashanu yayakanzi ibhadhare. Dora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedora rekuAmerica sezvaonekwa nhasi pamusika wemari yekunze wepasvondo webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction, apo nhasi dora rekuAmerica ratengeswa nemadhora mazana matanhatu nemana yemunyika kana kuti US $1 equals to 604 Zimbabwe dollars. Hurumende neRBZ vari kuzvirova matundundu vachiti vakwanisa kudzikamisa mutengo wedhora rekuAmerica zvaita kuti zvinhu munyika zvigadzikane. Svondo rapera, dhora rekuAmerica raitengeswa nemadhora mazana mashanu nemakumi masere emunyika, zvichireva kuti svondo rino rakwira mutengo nemadhora emunyika makumi maviri nemana. Saka kugadzikana kwemari yemunyika kwacho kuripi kana mutengo wedhora rekuAmerica uri kukwira svondo rega rega pamusika wenyika? Nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nhengo yekomiti yeRBZ Monetary Policy vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kusafamba zvakanaka kwanga kuripo pakati pemusika mutema nemusika uri pamutemo.
Musika mutema wakanga uchitengereka uchindamuramba mhuru usina gwara chairo nechinokonzeresa chinobatika. Saka tenga udzoke yakanga iripo ndiyo tenga udzoke yagadziriswa mushure nekupindira kwakaita bhanga guru rehurumende nezvisungo zvinoita kuti mari yenyika isange yakawandisa.
Vagwanyanya vanoti kuramba dhora remunyika richishaya simba pamusika uri pamutemo mucherechedzo wekuti panga paine mukaha wakakurisa pakati pemusika mutema neweRBZ, izvo zvavanoti zvichasvika pakuringana kana kuti gedye gedye.
Ndinoona patasvika ipapapa madhora rimwe chete richifananidzwa nemadhora mazana matanhatu zvichindodaro. Tinoona tinenge taakusvika kana kuti tatosvika, nokuti tikatarisa kumusika mutema ndo mutengo wemari watiri kusangana nawo. Zvinozongosiyana hazvo pano naapapa chitaridza kuti iwo musika mutema wacho uyoyo hausi musika waungaenda nawo.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaKalisto Jokonya, ava vanotiwo ichokwadi kuti mutengo wedhora rekuAmerica wadzikira zvekuti musika mutema nemusika wehurumende zvave kuda kutobatana zvasvitsa pakuti mari yemunyika yave kunetsa kuwana uko wekunze ichinetsa kuwana. Asi vaJokonya vanoti chikuru chinofanirwa kuzivikanwa ndechekuti zvigadzirwa zvemunyika hazvina kunyanya kuwanda.
Chikurukuru chatofanirwa kuziva kuti zvinhu zvatinogadzira muno munyika hazvina kunyanya kuwanda. Saka zvokutenga zvinobva kuzhe ndo zvinoitisa kuti reti yedu yeUS versus our own Zimbabwe dollar inoramba yakadini ichidhonzwa ichinda mberi nokuda kwaizvozvo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kuramba dhora remunyika richishaya simba kuri kuitika kunogona kunge kuri kukonzerwa neRBZ senzira yekuti ikwanise kutsvaira mari yanga yawandisa pamusika, izvo zvanga zvosimudza musika mutema.
Ndingati inini zvinhu zvinenge zvakatonangwa neReserve Bank nekuti vanga vachida kuedza kuti dhora riri kutengwa pamusika wavo mari yachona inofanana neiri kutengeswa nevanhu paparallel market. Saka kushaiwa simba kuri kuita dhora pamusika weReserve Bank pangu kuri kuda kuedza kuteera parallel market kana kuti kwangu kwasvika dhora rekunze kwenyika.
Saka iko kushaya simba kurikuita dola remunyika kune zvakuno kanganisawo here. Vakuchera vanoti
kuteredza kwavanenge vachiita maruku kunoita kuti zvinhu zvine mitengo yemaZimbabwean dollars zvikwire.
Asi vagwanyanya vanoti kusvika kwaita mutengo wedhora rekuAmerica pamadhora mazana matanhatu kunoratidza kuti nyika yave kusvika chaipo painoda pekuti gedye gedye.
Mitengo yezvinhu muzvitoro umu ndeyatinge taakutotarisira kuti inofanira kudairira nekuti dzatasvika panguva inei. Zvinoreva kuti hauchisina chikonzero chakanyanya chekunde chinja mari pamutsika mutema.
Kunyanga hazvo RBZ iri kuzvirova dundundu kuti yakwanisa kusungamira dzakondo musika mutema. Vamwe vanoti nhasi dhora rekuAmerica ranga richitengwa nemadhora mazana masere nemashanu emunyika. Vamwewo vachiti mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wekuwirirana kwemutengi nemutengesi kana kuti willing buyer willing seller wanga wakwirawo. Hurumende yakaisawo mapeni egoridhe kana kuti gold coins senzira yekubvisa musika mutema sezvo vazhinji vane madhora emunyika akawanda vachinzi vanga vachimhanyira kumusika mutema kunotenga dhora rekuAmerica senzira yekuchengetedza uremu hwemari dzavo. Muchirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection nhasi tiri kutarisa kusungwa kwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe uye kuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Nhasi tombo kupai kambo mabasa kubva kuna Thomas Dafrenyika mukanya mapfumo. Chidzwa hanzi mangwana kubasa nako kambo kari kubva kuna Thomas Dafrenyika mukanya mapfumo kanonzi mabasa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti vamwe vashandi vayo vaive kusvibisa zita renyika nekupota vachinetsa mapazi eUnited Nations kuti vapiwe mukana wekuenda kuNew York kumisangano yakasiyana siyana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobatana nevatungamiri wedzimwe nyika mukutoreswa mhiko kwemutungamiri weKenya mutsva waWilliam Ruto. Vadzidzi gumi nevana vekuUniversity of Zimbabwe vanosungwa nemapurisa vachiratidzira kukwidzwa kwemari yedzidzo. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Soko isika tisenda bako VOA.